mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 11 nyamavhuvhu August 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reZimbabwe Heads of Christian Denominations rinoti harisi kunzwisisa kuti sei pasina ati asungwa zvichitevera kufa kwaMemory Machaya. Matare okurudzirwa kutonga mhosva achishandisa madande mutande. MuAmerica, gavhina vedunhu reNew York vanosiya basa mushure mokupomerwa mhosva dzokubata-bata vanhukadzi pasina kubvumirana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafane chirwere checovid-19 muZimbabwe vave zviuru zvitatu zvine mazana mapfumbamwe ane makumi mashanu 3950 zvichitevera kufa kwevanhu makumi matatu nemumwe 31 nezuro. Vanhu mazana mana nevashanu 405 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu muZimbabwe vabayiwa nhomba yekutanga yokudzivirira covid-19 vave miriyoni imwe chete nezviuru mazana mapfumbamwe ane gumi nezviviri zvine mazana mashanu ane makumi mapfumbamwe nevaviri 1,912,592. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave miriyoni imwe chete nezviuru makumi matanhatu nechimwe chine mazana maviri ane makumi matatu nevasere 1,061,238. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatanga covid-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru zana rine gumi nezvinomwe zvine mazana maviri ane makumi mashanu nevasere 117,258. Vapora munyika vachiita zviuru makumi mapfumbamwe nechimwe chine mazana mana ane makumi mapfumbamwe nevapfumbamwe 91,499. Sangano revakuru vemakereke reZimbabwe Heads of Christian Denominations rinoti harisi kunzwisisa kuti sei pasina ati asungwa pamusoro pekufa kwemwanasikana Memory Machaya mazuva mana mapurisa aziva nezvenyaya iyi pamwe chete nekuziva mazita evanhu vane chekuita nenyaya iyi kusanganisa anonzi ndiye akange ari murume waMemory. Memory Machaya uyo akange aine makore gumi nemana akafa mwedzi wapera achiedza kusununguka. Zvinonzi akachengetwa panopindurwa kereke kuMarange amai vake vasingazivi uye rufu rwake rwakavanzirwa mapurisa. Mugwaro ravo kuvatori venhau Zimbabwe Heads of Christian Denominations inoti makereke ose anofanirwa kubvuma kuti mumakereke mune zvizhinji zvinonetsa zvinoda kugadziriswa. Vanoti makereke anofanirwa kurega zvekuviga mazita evanhu vanenge vakanganisa kana kupara mhosva. Munyori mukuru weZimbabwe Heads of Christian Denominations Reverend Dr. Kenneth Mtata vaudza Studio 7 kuti sangano iri rinokurudzira Zimbabwe Republic Police kutaurira vanhu zviri kubuda kuferefeta kwavo nyaya iyi uye nokuzivisa vanhu kuti akakonzera rufu rwaMemory asungwa here. Zimbabwe Heads of Christian Denominations inokurudzira kuumbwa kwechikwata chevaongorori vakazvimiririra kuti vatarise nyaya dzose dzekumbunyikidzwa nokushungurudzwa kuri kuitwa madzimai nevanasikana mumakereke. Mufundisi Mutata vanoti umwe msangano uchaitwa ndiwe kumisa dzimwe tsika dzinoitwa mumakereke dzisati dzichaenderana nenguva dzemazuva atigere ano.
Tsamba yanyogwa neZimbabwe Heads of Christian Denominations yakatarisana nenyaya yemwanasikana memory akafa panguva yekuda kuti abatsigwe mwana iye wanga ari mwana mudiki ane makore 14. Itsamba inogamuchira kuti hongu nyaya iyi yakaitika kukereke yeJohani Marange Apostolic Church. Asi inyaya inotsvaka zvikuru kuti kereke dzose dzigamuchire kuti kune dambudziko kumakereke nokuti kunyangwe nyaya iyi yabuda kukereke imwe chete but nhau dzokumbunyikidzwa kwavanasikana nemadzimai mumakereke nenzira dzakasiyana-siyana inyaya dzaonekwa kuti dziriko.
Semakereke zvoitwa sei mufundisi mutata?
Chokutanga chechi pachayo inofanira kuti itendeuke pamusoro pechivi chikuru chakadai chiri kuitika mukati memakereke nezita raKristu. Makereke agokurudzigwa zvekare mugwaro iri kuti havafaniri kuviga mazita evanhu vari kuita zvinhu zvakadai zvinonyadzisa zviri kuonekwa zvichiitika mukati memakereke imomi nokuti zvinozikamwa kuti zvinhu zvakadai zvichiitika mumakereke. Dzimwe nguva makereke anovanza anokurudzira madzimai nevanasikana kuti kana nyaya yakadai yaitika vaivanze vasairipota kumapurisa.
Semakereke mapurisa munoda kuti afambise nyaya iyi sei?
Zvakakosha zvikuru kuti tizive kuti mapurisa ari kutora seriously here nyaya iyi nokuti vanofanira kubudisa pachena progress yavaita kuti vari kusunga vanhu vari kuparadza mhosva idzi pasina kuvanzwa kwezviri kuitika ndokuti vanhu vagutsikane kuti mapurisa ari kutora nyaya iyi seriously.
Zimbabwe Heads of Christian Denominations inotarisira kuti paitwe chii panyaya iyi?
Panoda kuti paitwe ongororo yakakura yenyika yose kuti vanasikana nemadzimai vari kubatwa sei mukati nezvechitendero uyezve magariro netsika dzedu nokuti tiri kuona kuti zvinhu izvi zvinenge zviri kuitika kakawanda mukati mezvitendero uyezve mukati netsika dzavanhu vokwedu.
Imimivo sevemakereke muchaiteivo pamusoro penyaya yamemori machaya?
Makereke achaenda mberi nokutaurirana nekereke iyi yekwaJohani Marange seimwe yamakereke kuti patwe nzira yokuti denda iri ringarapiwa sei kuti zvinhu zvakadai zvisaramba zvichiitika uyezve tsika iyi ife. Ndo zvimwe zvemaresolutions kana kuti zvitenderano zvaitiwa nemakereke nenyaya iyi vahwando.
Avo vange vari munyori mukuru weZimbabwe Heads of Christian Denominations Reverend Dr. Kenneth Mutata vari parunare kuHarare neStudio 7. Mutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe, Dr. Israel Murefu, vanoti kunyangwe hazvo hurumende iri kudzika mitemo yezveupfumi yakanaka pachitariswa zvakaturwa negurukota rezvemari uye gavhuna weReserve Bank of Zimbabwe, pachikuda kugadziriswa musiyano mukuru waramba uripo pakati pemutengo wedhora rekuAmerica pamusika wemari yekunze webhanga guru kana kuti foreign exchange auction nepamukoto. Pamukoto dhora rekuAmerica riri kutengwa nemadhora emunyika anodarika zana nemakumi mashanu kana kuti $150 zvichienzaniswa nemadhora makumi masere nemashanu kana kuti $85 kumusika weRBZ. Vachiparura urongwa hwavo hwemafambisirwo emari hwepakati pegore zvodzirapera, vamangudya vakati vari kuisa mari yekunze yakawanda kumisika yeRBZ zvichipa kuti pashaye anoita chidokwa dokwa chekuenda pamusika wemukoto. Vanotiwo vakawana imwe mari yekuita izvi kubva kubhanga rinokuretesa mari reAfrican Export Import Bank. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata Dr. Murefu akatanga nekuvabvunza kuti seva mabhizimisi vari kuona sei urongwa hwekufambiswa kwemari wakaturwa nagavhuna weRBZ Dr. John Mangulia.
Maonero atiri kuita midterm monetary policy statement ndekuti yakanaka, iri positive, iri kupa yatingati policy consistency, kureva kuti hapana zvakawanda zvakanyanya kusandurwa kubva kune zvakanga zviripo. Vari kuedza kuti zvanga zviripo zvirambe zvichienderera mberi. Tiri kuona kuti money supply iri under control, nokuti money supply iyo ndio inokonzera zvinhu zvakafanana neinflation, ndio inokonzera kuti exchange rate itize. Saka tiri kuona kuti money supply iri under control. Tiri kuona zvakare kuti interest rates asiwa akati simukei ari pamusoro.
Sei izvozvo zvakakosha
kudzirira yatinoti speculative borrowing, nokuti kune vanhu vanogona kukwereta vachida kuita zvemusika mutema. Ivavo havazogone kuzviita nokuti mari inenge isingangowaniki wanikwe. Chatiri kukurudzira, chatingada kuona ndechekuti dai mari yedu yaramba ine mutengo wayo, inflation tiri kuona iri kudzika, annual inflation asi tiri kuona kuti month on month inflation yakati simukei, kana iri pamusoro pe 2% tinoona se yakati simukei.
Ingafanira kudzika ichienda papi chaizvo?
Dai month on month inflation ikadzika kuenda pasi pe 1, zvinotiitira zvakanaka. Tinoonawo zvakare kuti zvinhu zvakafanana neiyo money supply yatataura zvakagadzirika. Tinoonawo zvakare kuti exchange rate yedu pari zvino yakamira zvakanaka, asi chinofanira kugadziriswa igap riri pakati peofficial exchange rate auction rate yatinoti auction rate ne parallel market rate, nokuti parallel market rate inenge iri kusimuka, iri kutiza.
Iri pachi pari zvino pane zvamuri kunzwa?
Yakutambira kuma 140 150 uko, kwanyanya kuita kumusoro. Dai pawanika nzira yekuti gap riripo pakati peparallel market neofficial market ridone, rikapera gap iroro, tinoona kuti nyaya dzeinflation nedzeexchange rate dzinenge dzagadzirika, tinenge taane yatinoti stability.
Sei izvozvo zvakakosha?
Kana stability yapo, zvinoita nyore kuti mabhizinesi akwanise kuplana, mabhizinesi akwanise kubhajeta, mabhizinesi akwanise kuronga, kana kuita mafocus for the future. Saka izvozvo zvikagadziriswa, tinoona kuti zvinhu zvedu zvinofamba zvakanaka. Ndofunga kuti pari zvino izvi paitika yatingati policy consistency ndo yatinoda kuona. Tinoda kuti pagadziriswe chete zvinhu zvinenge zvaipa, zvinenge zvakanaka, zvosiyiwa zvakadaro.
Mutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe, Dr. Israel Murefu, vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano relo Society of Zimbabwe rinoti riri kukurudzira kuti hurumende ifungisise pamusoro pemhosva dziri mumatare kuti dzitongwe pachishandiswa madande mutande. Sangano iri rinoti kuramba mhosva idzi dzakaturikwa nekuda kwecovid-19 kuri kuita kuti nyaya dzisati dzatongwa dziwandise, uyewo kuti vanhu vachorerwe kodzero dzavo. Mutungamiri wesangano iri vaWellington Magaya vanoti dzimwe nyika dzakaita seSouth Africa dziri kufambisa mabasa emumatare kunyange hazvo nyika idzi dziri pasi pemutemo welockdown. VaMagaya vanoti vakabvira kare vachikurudzira vakuru vematare, kunyanya mutongi mukuru wematare edzimhosva vaLuke Malava, kuti vakasike kutora matanho sezvo denda recovid-19 richaramba riripo kwenguva refu. Asi vaMagaya vanoti hapana chati charatidza kuti kurudziro yavo yakatambirwa. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuna vaMalava divi ravo panyaya iyi, kanawo gurukota reze mitemo vaziyambi ziyambi. Ngati nzwe hurukuro ya itwa na Jonga Kandemiri we Studio 7 na vama gaya pamsoro penya iyi.
Kwa ditaka zira kare tichungu kuru zira wa kuru ematare nyanyayo Chief Justice Meluk Malaba. Kuti mamiru aita shunu mnika ndewe kuti corona virus ichamba ichungu uya ende shatanga tichungu. Kona ndezo kuti panongo ita ya tingati wevi inuwea matare amira kushanda. So takawa kuru zirati kati zweku ita ziripo matare anu kwanza kushandisa dande mtande kuti nyayati nsukwe. Shono zweku itika kune zimu nyika kuna na South Africa. Tunoto ona tisho tera nyayati za wati rukunu.
Saka pamakata ura na wakatambira sei kuru zire nyui?
Patakata ura na wakata uza kungewari kutambira kuru zire edu. Asi apana chata titaona chaitwa kuti kuruziro yedu iitwe. Saka tunuwa mbashungu wa kuruzira shakare kutiva tari senyaya iyo ine kuti chokwa dindeshe kuti kutongwa kwenyaya kwa tomira. Ndi achisi chunu chakana granyika ya Zimbabwe.
Saka matima wana ere minduro kubwa kumasho kwenye ya maka tomira.
Takaita msangana awo wakati vimbisa kutiva chashukazirisa. Tikazora nyorera futi mwadi mwezi ya pera hiyo tichepa kumbira kuti batari senya hii. Asi chaturu kuona mche kuti apasina chaitwa. Nekuti matari yaka ngofaru kwa hizo zharungu nzuwa nyayazi. Ludaku nzuwa ne chimpi chimpi. Ne nyayazi chibatiso cheti. Ndo nyayazi kazi zuku nzuwa. Saka apana chatatitanzwa. Mukutawara kwedu na wano tiyo waru kukisa. Unokwanisa kuti matari. Ese anga chukwanisa kuitwa patande mtandi. Pati tiri kuti chirungwa chao chao kita chuu chakanaka ndi chirungwa chichatula nguwa refu ndi chudamari ya kawanda. Ino kura ongeisi po parinasi. Pati chatiru wakuru zira ndi chukutuwa shandise dande mtande zunu siripo. Jisingadi mari ya kawanda. Jisingadi kana kaziru ya kakura stereki. Saka waka kwanza kuita hezo zune kukasira waningu wabatira wanvese waningu wabatira. Batsira nyika anengo abatsira wa isusu tunoshanda kumatari
abo vangi vari mtungamiri we Law Society of Zimbabwe va Wellington Magaya vari parunare muHarare na Jonga Kandemiri we Studio 7. Tombo tarisa zirimu mapepa na u anasi. Nefe nyuro ya ZBC News ino di bazire Amerika rinona nefe ujinza nani zimwe nyika US State Department. Razivisa mazita eva tungamiri vaviri vevarui vechi Muslim vanopriki za mwero varekurisa nani urumende ye Mozambique mudunu Cabo Delgado. State Department inoti varume ava di Bonomade Machude Omar anozivikanu wavo nere kuti Abu Sulafia Muhammad umwe wacho ari Abu Yasa Hassan. Pa zimlife.com kampani ya moto ya magetsi ya Zesa inoti pane zvakakanganisika panogaiwa magetsi kuwange zvakakonzera kudzikira kwemoto wemagetsi munyika. Zesa inoti ichange ichigaya moto wemagetsi mushoma kusvika zvinhu zvagadziriswa kuwange. Chronicle rinoti amai Jane Ngwenya vacharadzikwa paHeroes Acre muHarare nemusi wemugovera. Amai Ngwenya vakashaya nemusi wechina chapfuura vakaremekedzwa neugamba hweZimbabwe. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kutika, 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 kutika. Sando kuStudio 7, sando dzenyu vanamukoma Jonga Kandemiri, vanamukoma Blessing Zulu. Nana vese vese vanobata vari muStudio 7 varume sandu dzenyu tiko kupai mishira rama ne basa ramuri kubata rakakura chaizvo. Makwanisa kuti buritsira zvatanga tisingazive kuti mari ye COVID yakadyiwa avana vangavaende kujeri. Chokwadi chakanaka chokwadi. Kana vamunangagwa vachida kutonga Zimbabwe zvakanaka, president yedu vamunangagwa vachida kutonga Zimbabwe zvakanaka, ngavasunge wese arutodya mari yeZimbabwe.
vana veZimbabwe tichitambura kugara muno masango matiri muno matifare tinoda kutogara kumusha kuZimbabwe indetwa Nixon affiliate ndiri muno South Africa Limpopo province Theando studio 7 muri kumberi kumberi studio 7 kwakanyanyisana mukoma Kariata ai makanyanyisa takati singazivi kuti hurumende yakatoisawo mari inobatsirawo vaimbi nevanotambura nezvirema vakomana here vakomana vanhu kudya mari zvakadaro here vakomana president ngavasunge vana vangavatosungwa vese vasungwe tusaka Zimbabwe iri kudzokera kumashure ndatenda zvangu pamberi nestudio 7 pamberi nestudio 7 sando kuti Studio 7.
Vana veZimbabwe makadi zvenyu nevashamarari vedu venepfunyu runoti panhau dzekuti timuke mujira ratei takafukidziwa muZimbabwe rokuti tisaona zvezvichiitika nokuti nepfunyuro dzose dziri munyika medu anongova mazita dzedzingoti taudzwa zvechimurenga hatingadziteereri idzodzo nokuti nyika yawa tichingotaura zvechimurenga izvi.
Tinokutendai vahwande vajonga nenyudzi dzamunotipa inini hangu ndiri kutaura ndiri kuno Botswana tinoshamisikawo negavhumendi yedu vedu yekuti vari kuti vari kuda kuunganidza mari inosvika 100 something billion yekampaigning shuwa mukaenda kunyika kwedu mukatarisa marodzi atinawo akaparara makomba oga oga mapotoro ndiri kutaurawo kudai zvino mukaendawo kubhinga Siyabhoa Road bridge rakafa 2019 sikana nhasi harisati ragadzira bridge iroro but ndo bridge rinotodarika mota handii ndo pamunoona kuti vanhu ava vane havana kana chido chevanhu vanongoda kuzha kwavo chete vanhu ngatisvinurewo bhinga uko ngatisvinurewo ngatitariseiwo kuti vanava taneta navo
indonzi savi ei hama dzangu Zimbabwe imbofi yakanaka Zimbabwe tinotongwa nekutongwa kwehuchidzviriri chana Smith munorangarire kuti nguva yamuzorewa muzorewa achitonga Zimbabwe ndachiripudiki zvakare asi bhati chiri kuzorangarira muzoro wakambotaura nyaya yekuti munhu mutema anodya sadza nembeva achipedza sadza nembeva nembeva chete haana zvimwe zvaanofunga munhu wemuzimbabwe kundiko kudya sadza nembeva ndo matorogato ekuona vanhu vanotonga nyika yedu iya yekuti vanhu vemuzimbabwe hatifunga takanyepegwa makore mangana ende tiri kungonyepegwa fungwa mwacho kuti munhu angagwa unoigadzira nyika unoinega unoigadzira nyika kupi kupi asi munhu akangoita chimwe chinzvimbo chitiuduko mumavillages ngadzisi vana munangagwa vabvisi nenyaya yekuti vanhu vemuzimbabwe handidi hangu nditi takapusa ndaita sekuda kutuka vanhu asi vanhu vemuzimbabwe chaivo pfungwa dzavo ndidzisingashandi ndidzo dzisingaiti zvakanaka vanhu vemuzimbabwe pfungwa dzedu ndisi tinovaisa zvivanhu tirudzwa nhema uye zvakare kuzoti takufara zvokungopiwa namadhona hatishari zvokuzvishandira takufarira kungopiwa wakwehaistati saka vanhu vemuzimbabwe rei ndinofunga dzimbo dzenguva regai timbogara takadaro
pastudio 7 apo makadini ana mukoma tanonoka hwande inini zvangu ndiribo ndinonzi Johnson ndiri pano parastinbeg up zvaana munangagwa izvi zvepoland izvika varume ava varatidzwa kuti vakundikana kutonga nyika zvachose vanotengerana motikari dzinodhura asi mapurisa zvipatara zvina maambulensi uku ndokukundikana tichingokurudzirana vana vezimbabwe kuti pa2023 vachamisa muofisi tazviona hurumende yezanupf navanangagwa havana zvido zvevanhu vanoda kuzvigutisa vona pachavo vega naana tagwirei yavo uori too much asi hapana kana uri kukandwa mujeri nekuda kweuori ndatenda hangu
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazuenyu pa WhatsApp number jinoti 001-202-465-0318. Muchiti uza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Gavana wedunhu reNew York vaAndrew Cuomo nezuro vakabva pachigaro mushure mokupomerwa mhosva nevanhukadzi gumi neumwe. Madzimai aya anoti vaCuomo vaiva batabata muviri nedzimwe nzvimbo pasina kubvumirana. Zvondo rapera weta guru redunhu reNew York amai Leticia James vakabudisa zvavakawana muongororo yavakaita pamusoro pavaCuomo nemhosva dzavari kupomerwa. Amai James vakati vakawana mhosva zhinji dziri kupomerwa vaCuomo dziri dzechokwadi. Izvi zvakakonzera mutungamiri weAmerica ari mutungamiri weDemocratic Party vaJoe Biden kuti vakurudzire vaCuomo kuti vachibva pachigaro. Chizvarwa cheZimbabwe chinogara muNew York vaWellington Ticharwa vaudza Studio 7 kuti vaCuomo munhu aiziva basa rake uye vakaitira vanhu muNew York basa guru mukurwisana nekupararira kwechirwere cheCovid-19. VaTicharwa vanoti nyaya iyi haisi yekuti vaCuomo pane mhosva yavakapara asi kuti ndezvematongerwo enyika.
Ini handisi kufara nekuregedza basa kwaita Governor Cuomo kunyanya-nyanya panguva yakadai when Delta variant yatanga kurura kunyanya munzvimbo ino yeNew York.
Munofungei nemhosva dzavari kupomerwa idzi dzavasiyisa basa?
Ndinoona zvangu semaonero angu kuti nyaya yavo ine chekuita politics chakanyanya kudarika chemhosvo chaiyo yavanonzi vakapara. Ndakatarisa nyaya iyi ndinoti sei matare edzimhosva, matare eAttorney General vaona vaCuomo variwo vari kunzi vane mhosva panyaya yakadai.
Asi vaTicharwa, madzimai aya ari kupa honorondo yezvavanoti zvakaitwa kwavari navaCuomo.
Chakambomisa ivo vanhu vacho vari kunzi vakabatwa zvisina kunaka makore 20 vasati vataura nyaya yavo chii. Chii chazonyanya kuita kuti nyaya iyi nhasi vachiti izvoni vaCuomo vakatibata nenzira isiriyo? Saka ndiri kuona zvangu pane politics dzakanyanya behind the scenes, chokwadi chichanyatsobuda pachena. But semutungamiri akanaka ka vaCuomo vabva vati aiwa hatingatambisi mari yenyika tichitsvaga mhosvo pasina, ini ndakumbozvisendeka parutivi muchiongorora zvenyu nyaya dzenyu dzabuda kuongorora, but chinhu chisina kundifadza kuregedza basa kwavaita. Mutungamiri akanga aripo vaDonald Trump vakapinda pamadzidzo akadai nyaya dzakadai, asi inyaya dzakangotsvetwa hadzina kutariswa kuna kutaurwa nezvavo.
Saka makatarisa nyaya iyi munoti
varume? Ini ndiri kutaura ndakamirira kuboka revarume. Varume zvekunyatsoregedza kuti tiri very vulnerable panyaya idzi dzesexual harassment. Nhasi munhu wangu uri kuseka naye muchitaura nyaya, muchimbundikirana, muchipanana mafriendly hug, anogona kuchinja maitiro ototanga kuti wakandibata nenzira isiriyo. Ndo zvatiri kusangana nazvo zuva ranhasi. Saka isusuwo varume tikasave careful tese tichanyudzwa nenyaya idzi nekuda kwemadzimai anogona kuve ari kupiwa mari kuda kuuraya karekita yeumwe munhu. Ndo zvandiri kuonai. It's just a plot of character assassination yemutungamiri wedu weNew York vaGovernor Andrew Cuomo.
Chizvarwa cheZimbabwe chinogara muNew York vaWellington Ticharwa vari parunhare muNew York neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reZimbabwe Heads of Christian Denominations rinoti harisi kunzwisisa kuti sei pasina ati asungwa zvichitevera kufa kwaMemory Machaya. Matare okurudzirwa kutonga mhosva achishandisa matandemutande. Gavhena wedunhu reNew York vanosiya basa mushure mokupomerwa mhosva dzekubata-bata vanhukadzi pasina kubvumirana. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.